Ndino kuchinganidzai nemufaro ini ndini tanonoka wande ndichiti heinoi misoro yenhau dzanhasi china kubvupi 12/2018. Nhengo dzedare rehouse of assembly dzobvunzurudza gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo kuti vatsanangure nezvechibvumirano cheZimbabwe Airways icho inonzi ichashandisa ndege dzakatengwa nehurumende kuMalaysia. Dare rehouse of assembly rinoenda pazororo bhiri rokuvandudza mitemo yesarudzo risina kupedza kuzeyewa nemazvo, izvozvo pave ruzhinji pfungwa yekuti sarudzo dzichaitwa munyika mitemo yesarudzo isina kuvandudzwa. MDC inotungamirwa navanelson Chamisa inozivisa mutauriri weparamende vajacob Mdenda kuti muzvare Thokozani Kupe havasisiri nhengo yebato iri. Nhengo dzezanupf dzochema-chema dzichiti pane chikiribidi chiri kuitwa musarudzo dzemapuraimari mubato iri. Vadzidzi vepaGreat Zimbabwe University voratidzira vachiti mari dzavari kubhadhariswa dzakawandisa zvikuru. Vanhu vakawanda vochema-chema nokuiswa kwavanoti kuri kuitwa masoja munzvimbo dzavanogara. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa dambudziko ramadzimai akazvitakura ari kunzi abhadhare mari muzvipatara asi hurumende ichiti varapwe mahara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaishai anoti 909am 4930 13860 6080 15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanga mwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwezve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.